Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 3/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kambani yeEconet Group yatanga urongwa hwekubatsira kuchenesa nzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo nemafashanu eCyclone Idai. America inobvisa mari yokubatsira vanhu vanoita zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu vakavhiringwa nedutu mupengo reCyclone Idai kumatunhu eChipinge neChimanimani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeEconet Group yatanga urongwa hwekubatsira kuchenesa nzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo nemafashanu eCyclone Idai mumatunhu eChimanimani neChipinge kuManicaland. Econet iri kuita chirongwa ichi yakabatana nevagari vemunzvimbo idzi. Mushandi mukuru wekambani yeEconet Group, Vandaf Monyatsine, vanoti kusvika pari zvino vakwanisa kuunganidza vagari vanosvika mazana matatu vakazvipira kubatsira mukuchenesa dzimba dzakakanganiswa nemvura, kugadzira migwagwa kuitira kuti chikafu chikwanise kusvika kunzvimbo dziri kure pamwe nekuita mamwe mabasa akasiyana-siyana. Vanyatsine vanoti kambani yavo yakapa vari kubatsira ava mbatya dzokuzvidzivirira vachiita basa ravo pamwe nezvikwanisiro zvinosanganisira mabhara, mapiki nemafoshoro. Vanyatsine vanoti vakakwanisa kuumba zvikwata zvine vanhu makumi masere zviri kushanda kwamutsvangwa kukopa nekungangu pari zvino. Ngatinzwei vachitsanangurira mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa redu riri kufamba zvakanaka. Panguva ino tiri kunyanya kukoshesa nyaya yekuti tiite tinoti clean up kana kuti kuchenesa nzvimbo. Sekuzova kwemunoita nekuona kwemuri kuita mufananidzo iri kubuda, pane nzvimbo dzakawanda dzakapazika, kune nzvimbo dzakawanda kune matombo aikunguruka, kune nzvimbo dzakawanda dzakavhara zvinhu zvaibva padzimba dzevanhu. Saka nokudaro marara akawanda. Taona zvakakosha kuti ngatibatanei nevagari vemunzvimbo idzi dzeChimanimani neChipinge toita maboka maboka. Saka vanhu vari maboka e8 paboka rimwe chete ndoo vari kuita chirongwa ichi chekuti tibvise marara, matombo nezvimwe zvakangodarodaro zvakarasika pakapazika dzimba. Saka tikushanda nevagari panguva ino tiri mumusha wemutsvangwa, tiri mumusha wekopa, tiri mumusha wengangu uku kwatatotanga basa, tino vanhu vanosvika iyo 300 vakutoita basa pazuva ranhasi.
Vagari vari kutambira sei chirongwa ichi? Vanyatsine, tichiona kuti vanga vachichema zvikuru nenyaya yekuti nzvimbo dzavo hadzisi kusvikika.
Vagari vari kuratidza kutenda kwakanyanya. Muzuva ranezuro ndakanga ndiri pangangu apo nepakopa, uko ndakasangana nemadzisabhuku, ndikasangana nemakansela, ndikasangana nevarayiridzi vemuzvikoro. Apo taikurukura tichiti toita sei nebasa iri. Vairatidza kuti chido chiripo uye vari kutenda nekubatana kwetiri kuita nawo pamwe chete tichiedza kuti togadzirira sei basa iri. Saka chendingati chinonyanya kutikurudzira chirimo mukati mevagari chekuti dai tabatsirwawo kuti tikwanise kuti tigadzirise nzvimbo dzedu, tipewo zvipfeko, tipewo zvekushandisa, maoko tinawo tinogona kuti tishande.
Ndeapi mamwe mabasa amunotarisira kuzoita mune ramangwana?
basa ri kuno kuchimanimani nekuchipinge ibasa rakakura vanhu vachada pekugara vanoda kuti vadzokere kuzvikoro nokudaro tirikushanda nemabazi akasiyana siyana kuti tikwanise kuti vana vakwanise kudzokera kuzvikoro pezvichavhurwa nekuti zvikoro zvinosvika kuma 53 zvemunzvimbo iyi zvakakanganisika paitika chiitiko ichi checyclone.
Avo vanga vari mushandi mukuru weEconet Group vaLove More Nyatsine vachitaura vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuChimanimani kuManikaland. Jonga abatawo kanzvira weWard 23 kwaMutsvangwa kuChimanimani vaJoel Dumagwezu avo vanoti vari kufadzwa zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana kubva kukambani yeEconet Group.
Chakaita ndikandaite kuti inini ndanga ndichiita community mobilization yekuti tigadzire marodzi edu tione access kuita through kuenda kumatown. Saka ndaendawo ndikachema-chema veEconet vakazondinzwirawo tsitsi nekuti isu taishandisa mafadza edu maovhurosi tisina maovhurosi tisina zvikwanisiro. EconeT yakazoita chip in yochotipa zvikwanisiro maovhurosi maheremende mabhara mapiki mafadza nemasavhe. Saka takaitenda zvikuru nekuti peyakauya yakabva yatipawo zvinhu zvekushandisa izvozvo kunyange zvayo isati yapedza zvese nekuti taane 2 days tichishandisa mashavhero acho mahwiribhara mareki nemahelmendi yatakapfeka iyaya.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kunyatsoita mubasa irori?
Tiri kuvhara makomba magalizi akanga akakukurwa nemvura because vakasara ari makomba zvekuti kana munhu achifamba mukati megomba iroro anga asingaoneke akanyura. Saka mvura yakadhemeja zvikuru nemahepa akadzika marebhos akadzika achivhare marodi. Saka ndiwe tiri kuti isusu tiri kugadzira kuti motokari dzedu dzione kufamba kana pakaita dambudziko tione kutakurwa kuenda kumahosipitari kuenda kuzvitoro kana kufambawo chero munhamudodi zvakasira aone kusvika munzvimbo yedu.
Tinonzwawo kuti muri kuita basa rekuchenesa nzvimbo zvingava zvivakwa zvakapwanywa nezvimwe zvakadaro mungatsanangura kuti zviri kufambawo sei?
Zvivakwa tiri kufamba pane dzimba dzakapinda matombo mukati dzimwe dzakadaro dzakangopwanywawo ngedutu tichikirinawo kuti munhu wacho kana achizonga akutanga basa azoonawo pekutangira pamwe chete anonga achionawo kuti apa pangu pana ndakabatsirwawo necommunity zvinoita izvo kuti munhu uyaya asazovafira lonely nekuti vanhu vanondiregerera kana kuti vanhu vanondiona sei anongonga achiona tiri pamwe chete naye tichichemawo naye pane zvese zvaanenge achiwirwa nazvo nedambudziko rake.
Avo vanga vari kanzvira weWard 23 kwaMutsvangwa kuChimanimani mudunhu reManikaland vaJoel Dumagwezu vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwekare kuChimanimani. Muzinda weAmerica muZimbabwe wabvisa mari inoita mamirioni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora kuti ishandiswe mukubatsira vanhu vanoita zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu vakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai kumatunhu eChipinge neChimanimani. Zvimwe zvavabatsira nazvo zvinosanganisira zviuru zviviri zvematani emapfunde, mafuta ekubikisa nezvimwe zvekudya zvinovaka muviri. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vati America inomira nevanhu veZimbabwe panguva yakaoma iyi. Mari yezvekudya izvi zvatambidzwa kusangano rinobatsira vanhu nezvekudya reWorld Food Program, zvichakadaro rimwe remasangano ari kubatsira mumatunhu akawirwa nenjodzi reAngels Foundation rinoti basa rekubatsira vanhu riri kuenderera mberi kunyange hazvo pane zvizhinji zvinodiwa. Mukuru wesangano iri vaEdmore Munyoro vaudza Studio 7 kuti vanhu varambe vachiedza kubatsira uye tisakanganwa kuti vanhu vazhinji vanoda rubatsiro rwokutanga patsva sezvo zvese zvavakange vainazvo vasisina.
Tingangoti izvozvi zviri kufamba zvakanaka, vanhu vari kumhanyamhanya kutsvaga zvavangashandise kubatsira, zvingava hembe, zvingava zvekudya, zvingava even nemari. Saka isusu takatotanga yatubudi phase 2 yekukolekta fee zvimwe zvimwe hembe tapa patira kupedza kutsvaga ofisi mapoto mapureti mapakeji ekuti tizokwanisa kuendesa zvose kutanga hatina kukwanisa kuendesa batakangopa kuministry of transport aka apa pakofaisu kungorongo wokuti takazvakabudira sezvatibuda kuronga tikasisi kuzoendawo paground tinoona tichinopawo
pachine basa rakawanda riroda kuitwa kapa
pachine basa because zvimwe zvanga chimbotedzewo chimudzwo panews izvi kune dzimwe dzvimbo dzadzakwanisa kusvikwa nyaya yekuti mabridge akaeredzwa nemvura mamwe marod ofeirwa nemvura saka pachine basa richida kutombetwa pachida kuvakwa dzimba vanhu vanenge vachimboda panhenzeni mbofana kugara vanhu vachada mapureti mapoto bhesikari kutongotangidza futi upenyu ekuti kokwa kutongotanga from one zvakare
basa ramuri kuita iri muri kuona kuti riri kuita mutsauko here
tikuona kuti pane mutsauko uripo
maonero amuri kuita zviri kunyatsodiwa ndezvipi
zviri kuzvanyopiwa kunyanya ihembe nezvekudya nemabhezozvinhu zviri kunyanyouya not just kwatiri isusu but even tiri kuona nevamumamagachenzo nevamwe vari kubatsirawo besides even nemawera futi because kwanguchinzi kwangu sina futi mvura kwangu nedambudziko remvura saka ndo zvinhu zviri kunyanyopiwa
pane vari kukubatsira ivo here
isusu tiri kubatsirawo ikoko bhezide kutanga takaita zvinhu kuministry of transport bos paingonzi pane rori yakangowanikwa gonyi dzakangowanikwa saingonzi vanhu tingounzai tiza dzegonyi tiri kungoenda tiita hwani saka apa patakuronga tine urongowo hwekuti dai takakwanisa maybe kuwanawo transport kana karori kadiki kekuti tichakure zvinhu
avo vange vari mukuru wesangano roangels foundation vaedmore munyoro vari parunhare kwatsape nestudio 7 Nyori mkuru we Zimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari kushanya mu Washington DC umo vakakokwa nebazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika. Taitaura mbora kanaka kushanyirwa mumahofisi Studio 7 na Reverend Mtata. Reverend Mtata, tinokuchingamidzai nomufaro. Makadini enyu?
Tinotenda vawande, tinotenda kuva mustudio menyu muno.
Titaurirewo pamusoro perwendo rwenyu. Makadingei?
Tanga taka kokwa ne bazi re State Department tarisira nyaya ye religion ne peace kana kuti zvekutenda nenyaya yerunyararo. Saka vanga vakati kokwa kuti titaure na mabazi akasiyana siyana ehurumende ye United States vachida kunzwisisa mabasa ari kuitwa nemakereke kuZimbabwe kukurudzira mubato worunyararo.
Sei vachida kuziva nezvebasa riri kuitwa nevemakareke muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti vanoziva kuti makereke ari kuita basa rakawanda kubva munguva yerusununguko gweZimbabwe. Makereke akaita mabasa akawanda aikurudzira runyararo. Asi pamamwedzi yadarika mishoma makereke anga achitaurwa musoro penyaya yekuti zvingaita sei kuti tivake runyararo gunogara kana kuti tingati sustainable peace. Makereke akaita kurudziro yekuti zvinganaka kana tikava neyatingati nhaurirano yenyika yese kana kuti yatingati comprehensive national dialogue. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvavanga vachidawo kuti vanzwise kuti isusu tinozviona sei uyezve vanofunga kuti zvingafamba sei ivo kurudziro yavangati pandeipe.
Pane zvamakavataurira zvese munoona sekuti vakazvitambira nomufaro kana kuti vanoita sokugunun'una pamusoro pezvimwe zvamakavaudza?
Takaona kuti vakagutsikana zvikuru. Vaida kunzwisisa kuti isusu tinoona sei nyaya yenhaurirano. Tikataura kuti nhaurirano ive nechainobudisa chakakosha inofanira kunge iri nhaurirano chekutanga ine singwi-singwi vanhu vese yavanobvumirana. Chechipiri, inofanira kunge ine vanhu vanoitungamira kana kuti vatingati maconveners anogamuchigwa nevanhu vakawanda. Chechitatu, inofanira kunge yakajeka nenyaya yekuti vamwe vanhu vose vachaparticipata mairi zvakadii kana kuti yatingati broad participation. uyezve chechina inofanira kunge ine yatingati zvibumti ma principles anoigaida izvozvo vakati vanoona kuti zvinhu zvakanaka zvikuru kuti nhaurirano ipfuurire kumberi saka ndezvimwe zvezvinhu zvatiri ku zvatakavaudza vakabvumirana nazvo chose
Mataura nenyaya yenhaurirano tinoziva kuti imi nemamwe masangano emakereke muri kuedza kubatanidza kana kuunza pamwe chete hurumende nemasangano namapato anopikisa pane zvamungatitaurira here kuti masvika papi munhaurirano idzi chii chamati maronga kusvika pari zvino
chekutanga chatinofanira kuti tose tifarire ndechekuti iye zvino nyaya yenhaurirano yenyika yatekeshera nyika yose uyezve mapato akasiyana siyana ari kuona kukosha kwayo tiri kupfuurira kuenda kumberi iye zvino kuti titi vamwe vachiri kutsvaka kunzwisisa kuti zvinofanira kufamba sei uyezve kuti bvumirane kuti gwara renhaurirano iri richafamba sei izvozvo zvese zvichiri muurongwa asi chinhu chikuru chekuti iye zvino munhu wese muZimbabwe tavapa gwara rimwe chete rokuti nyika yedu kuti ifambe ichienda kumberi munhu wese anofanira kunge aripo panhaurirano iyi
ko toenda kunyaya yedutu mupengo idai vemakereke vari kubatsira sei vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo iri
nyaya yedutu mupengo yakakanganisa upenyu hwavanhu zvikuru pakupfuuridza tinoziva vanhu vakawanda vakarashikirwa noupenyu asi chatinoziva nechokuti iko zvino tiri kuidza kuti tichivaka patsva vanhu vakawanda vakakuvara hongu pane zvinhu zvekunze zviri kuda kuvakwa but pane kuvakwa kweupenyu hwevanhu chaihwo tine vafundisi vedu iko zvino vanga vachiinda through training yekuti vakwanise kubatsira kuti vanhu vadzikame vakakanganisika yatingati psychosocial support vari kubatsira vanhu kuti vadzikame nezvinhu zvavakaona zvimwe zvaityisa asi pane basa guru riri kuitiwa rokubatsira vanhu kuti vaone zvekudya nezvimwe zvekushandisa munguva iyo ino yokushayiwa asi pane basa guru riri kumberi ratinofunga kuti rinofanira kuitiwa rekuzovakwa kwezvikoro rekuzovakwa kwemakliniki rekuzovakwa kwemisha zvese izvozvo ibasa ratakatarisana naro uye zvemakereke ari kukokorodza zvinhu zvakasiyana siyana kuti vanhu vagovaka upenyu hwavo
ndoda kudzokera muchidimbu ndoda kudzokera kunyaya yenhaurirano chii chamungatipavo chingata kuti titarisire chii chatingatarisira pane zvamuri kuronga pakati penhaurirano mukuru wenyika nemapato ari kupikisa pane chimwe chamungatipavo here ipapo
chiripo ndechekuti iko zvino kuti nyika ipinde panhaurirano hazvisi zvinhu zvinogara zvichiitika mazuva ose yasvika nguva yekuti munhu wose anoziva kuti hakuna munhu angatipedzera dambudziko redu kuZimbabwe kusvika isusu muZimbabwe pachedu tagara pasi tikataurirana kuti mukuru wenyika akazvibvuma izvozvo ndezvimwe zvezvinhu zvatinofanira kuti tipembere zvikuru chasara ndechekuti zvingaitika sei munhu wese anofanira kunge aripo patafurai anga aripo iroro ndiro basa ratakatarisana naro and tine tarisiro yakakura zvikuru yekuti zvinofanira kuitika munguva pfupi inotevera
Reverend Mutata tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuti tipone tichitaura nemi tinoimba kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka tinoimba kuti rwendo rwenyu ruchabudirira avo vanga vari munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vachitaura vari kuno kuStudio 7 kuWashington DC tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvizvarwa zveUkraine zviri kunze kwenyika zvinonzi zviri kutsigira mutungamiri wenyika iyi vapetro proposhenko kudarika vamwe vatungamiri vemapato vakapinda musarudzo yekutanga yemutungamiri wenyika zvondorapera izvi zvinosiyana nezviri kuitwa nezvizvarwa zvenyika iyi zviri muUkraine mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vasangana nasi nemuri dzevakuru vakuru vatanhatu vekambani yeCitgo Petroleum avo vakachengetedzwa nehurumende yava Nicolas Maduro kuVenezuela. Vapenzi vakurudzira kuti zvizvarwa zveAmerica zvishanu pamwe nemugari wemuAmerica mumwe chete vabviswe muusungwa vachiti vakachengetedzwa zvisiri pamutemo. Madzimai anobva kuZimbabwe anopinda kereke yeSeventh Day Adventist vakaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Sangano iri rakaumbwa nechinangwa chekuti madzimai apote achisangana vachinamata nekusimudzirana mumweya. Mumwe uya vanoronga misangano iyi inoitwa kamwe chete pagore, amai Enias Chibaya, vaita hurukurona Praxedes Jeremiah pamusoro pomusangano wegore rino uyo uri kutanga mangwana uchipera nesvondo kuno kuAmerica.
Sangano iri takaritanga 15 years ago, rakangotangwa riine vanhu vashoma shoma, takatanga tiri madzimai aisvika 15, vakangowangofunga pane imwe weekend vakangotanga tisanganei semaZimbabweans vari pano. And kubva gore iroro abva rangotanga chiwa an annual event.
Iwo musangano wegore rino uri kutanga riini?
Uri kutanga musi waApril 4th kusvika April 7th uri kuitirwa kuTampa, Florida. Gore negore tinotsvaga state yatinoenda kuitira misangano yedu. Gore rino vanhu vanenge vari kuFlorida, Tampa, Florida kubvira April 4th kusvika April 7th.
Zvii zvinenge zvichiitika ipapa?
Nhengari yekuti bato iri ibato riri based pane maprinciples echiKristu. Focus yedu sebato rekuya pamwe chete semaZimbabwean women vari muno mudiaspora kusimudzirana mumweya mukunamata nezvinhu zvinotiafekta isu semadzimai kana tichinge tisiri muculture yedu, machallenges atinosangana nawo. Tinotsvaga maguest speakers vanenge vaine dzidza kwakakwana neexperience mune matopics anenge ari challenging kumadzimai.
Vateereri vangada kuziva kuti imi semadzimai eSabata pane zvamuri kuitawo here kubatsira kunana Chimanimani nekuChipinge vakaitika dambudziko recyclone idai?
Tine urombo zvikuru nenhamo yakatiwira isu semaZimbabweans nenyika yedu nenyika dzakatitenderedza. Endi takaisa musoro pamwe chete sekomiti, sezawaki, tese, gurupu rese bato rese remadzimai. Tikati toita sei, titibatsire cyclone idai nemavictims iyaya. Saka tichange tichitumira macontributions akaitwa nemadzimai, vhiki rinouya musangano uchingopera. Tine macontributions atakakolekta endi tichakolekta mamwe macontributions madzimai vakatotarisira kubatsira nekubvisa macontributions avo munguva yemusangano. Pamusoro peje cyclone idai tine maprojects etanga tiinawo kuZimbabwe kuburikidza gore rino rese anosanganisira kubhadhara maexam fees ewana, kubhadhara mafees throughout the year for selected students anenge akaidentifaiwa kubvira kumatebeleland kusvika kumanikaland.
Dingindira regore rino remusangano wezawaki?
Dingira regore rino rinoti let go and let God, zviregere usvike kuna Mwari. Whatever it is, simi yedu iri kutiti chero zvazviri izvozvo zviregerei tozvipira kuna Mwari, zvinotirerukira. Theme song yedu yoti there is power in the blood of Jesus, mune simba mukati meropa raJesu. Saka nachinge tazviregera zvese zvinenge zvichitinetsa tozviisa kuna Mwari, ende kuna Mwari kune simba muropa raJesu.
Avo vange vari mai Enis Chibaya vesangano reZimbabwe Adventist Women Abroad Conference vachitaura vari parunare vari kuCalifornia kuno kuAmerica naPraxedes Jeremiah weStudio 7. Chikwata chevashandi vemamwe makanzuru emunyika chiri muBulawayo kuti chiongorore mashanduro ekanzuru yeguta iri senzira yekuedza kuvandudza mabasa akasiyana-siyana anoitira vagari. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Chirongwa ichi, icho chinozikana kunzi service level benchmarking peer review, chino tarisa mabasa kasi anasiana netu anema kanzuru, akaita sekuanza wagari mvura ya kachena, kutakurwa kwe marara, migwagwa, uyo kuti makanzuru anika mabasa au nema zoere. Sachi garo wechikuwa tajiru kuongora na shandiru wekanzuru wegutare ulawayo wa George Makunde wa uza Studio 7 kutichirongwa ichi chaka tanga mgurera 2012. Wa Makunde awa wanoe mnyari wekanzuru wechitungwiza waruwa sachi garo we Town Clerks Forum wa atichirongwa ichi china itukawe makanzuru wachishandane uru mende pasipeba zirezo kutongwa kwe matunu ni china angwa chekweza kutimakanzuru waite mabasa awo ne mazo.
Chirongwa ichi chaka kosha iye zinu kanzuru yoga yoga ye muguta ya kukwanisa kubuditsa chimiro chezvakaitika kuburikidza ne namba dzevagari kuziva kuti tine dzimbangane kuBlawai kuziva kuti dzine mamita ingani kuziva kuti vagari varimo vanobhadhara vangane vasingabhadhare vangane nezvikonzero kuri kuwanikwa mvura nekwaisingawanikwe zvakukwanisika kubuda kuburikidza nechirongwa ichocho.
Chirongwa ichi pachakatanga chanyanyotarisa mashandiro evashandi vemakanzuru asiko zvino chayo kutarisa zvakasiyana siyana kusanganisira mashandisiro anoita makanzuru mari uye mamiriro ehomwe dzemakanzuru aya. Akandeke kutanga ongororo yakadai ichiitwa muguta reulawayo. Vamakunde vati ongororo iyi haizi yekupuma uroyi asikuedzera kuti makanzuru aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Vati opa vanopedza kuita ongororo iyi zvavanenge vawana vachazvizivisa kune veruzhinji.
Gwaro rinoziviswa harisi chinhu chakavanzika, chinhu chinoda kurakidza vagari vashandirwi nevashandi kuti vagoziva chimiro chakaitika kuno kuBlawai. Kana vari vagari kana iri nyaya yekuti kanzuru iri kutadza kuwana zvainokwanisa kunge ichiita kuburikidza nekuti vane zvavasiri kubhadhara muripoti imomo zvinenge zvakataurwa kuti pano tiri kuita dambudziko. Saka tinoriita gwarero kuti gozikamwa kuti vanhu vagoziva pavamire nepamire kanzuru yavo togoplana pamwe chete tichinda mberi. Ndosaka takoka vese mastakeholders vagari vemumusha.
Kanzura weguta reulawayo wa Silas Chigora vati niro kukosha kwa kaita chirongwa ichi vachiti chinobatsira kuvandudza mabasa ekanzuru. Zvichakadaro kanzuru yeulawayo yakazivisa nezuro kuti yambosendeka parutivi chirongwa chekupota ichivhara mvura chayaive yatanga muna kukadzi. Muchiziviso chayo kanzuru yakati yaive yamisa chirongwa ichi ichivimba kuti vagari vachakwanisa kushandisa mvura isingadarike 125 megaliters pazuva. Pari zvino vagari vari kushandisa 150 megaliters pazuva uye kanzuro iri kukurudzira kuti vanhu vashandise mvura zvinemwero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Muchirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kusangana neavo vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kuManicaland nekumasvingo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Iri ndinoitwa mufundisi Richard Moyo, ndiri kuno zvangu kuSouth Africa. Nauye cyclone Idai zvinotambudza zvinhu zvakawira nyika yeZimbabwe, zvinhu zvatasingafungidziri kuti zvingagona kubata nemvura yakaita. Nekuti tinomboziva mvura yechinaya kuti iyi mawira yakaita zvakasiya dambudziko hombe risingaperi mupfungwa nemundangariro dzevanhu. Iro vanhu zvavo vakapiwa chikafu kana vakapiwa zvose, asi voti mushava nokutambudzika muhana dzevazhinji kunyanyaya kune vechidiki vakaona dambudziko iroro, zvinhu zvinorwadza chose. Chitizve nokurashikirwa zvekakaita hama dzedu vakuru nevadiki, zvinhu zvakatitambudza zvinotirwadza. Nekuti tinoziziva mvura inosinaya, but manaira yakaita nenzira yakaita nayo zvinhu zvinotishiyisa kana kuti tizvirondedzere. Tinotiziva kuti mvura inosinaya, asiwo hatinozvatingazviite tingoisa kuna Mwari. Chada kuti gonokukurudzira kumhuri yose yeZimbabwe, kuchipingi nekuchimanimani nenzvimbo dzakarisikunana dzaka kana kunzvimbo yekwedu kwatinobva kwakatorwa zvikepu zvose zvinokrosa vanhu Rwizi Wasave, zvinhu zvinotambudza zvinorwadza. Asi dangoti kuvanhu vose patingogonai kutsunga mwoyo, nokuti tinoziva kuti pasipezuva pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvatisina tarisiro nazvo zvinenge zvakangorongwa zvakadaro. Saka zvimwe zvinhu zvinorwadza zvinotambudza kuona chimiro chakaitika kuchimanimani kurana ngangu nezvinhu zvakasiyana siyana, kuonekwa musha mizhinji yechiparara zvachose baba namai nevana vachitadza kuwanikwa nemunhu mumwe chete, zvizvirwadza. Saka tinongosa kuna Mwari, kudai Mwari akatitungamira, dai Mwari akatungamira akanyaradza. Ndikuva ino yandoda kuti ndigone kutora mashoko kuti anoda kuti vanhu tigone kunyenya kutsungirira kubudirira pamunamato zvikuru sei kunyengetera kana kuvaitwa munyengetero vanhu vakafanana vano kuva kurudzirwa pamunyengetero zvirikuza mukita saifa tangu so kuna mwari kudai mwari akavabatsira akavakira zvakanaka nokuti zvino zvinorwadza zvatakasangana nazvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 3 kumabasa 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMelika namuhla wengeze imali aseyiphele eZimbabwe eqondane lokuphathisa abawelwe yingozi yezulu lesiphepho ngezigidi ezimbili lengxenye. Abekansili yedolobho lakoBulawayo bathi sebemise uhlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi. Umhlangano wabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika abakhonza ebandleni le-Seventh Day Adventist uqala kusasa eFlorida konapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika namuhla wengeze imali aseyiphele eZimbabwe eqondane lokuphathisa abawelwe yingozi yezulu lesiphepho ngezigidi ezimbili ezilengxenye i-$2.5 million. EleMelika belike lapha njalo i-$10 million ebiqondane lokuphathisa abantu abathintwe ngucyclone Idai eZimbabwe, eMozambique kanye laseMalawi. Kodwa i-$2.5 million yanamuhla le iqondane leZimbabwe kuphela. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi imali le izathenga ukudla okuzaphiwa uZulu weChimanimani lo weChipinge inhlanganiso yeWorld Food Program. Wengeze wathi ukudla lokhu kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuchiyeneyo okuzakwabelwa abantu abangu 133,000. Abenhlanganiso ezizimeleyo bona bayaqhubeka ngemizamo yokuphathisa abantu laba ngokudla lanxa nje abanye besithi kabakalutholi loluncedo. Izolo sixoxele isakhamuzi seChipinge unkosikazi Jane Bono, yena othi ugcine imuli ezinhlanu endlini yakhe ezikhukulelwe imizi yisiphepho. Ugogo Bhunu ubekhala kakhulu ngokudla. Simxhumile njalo namuhla sambuza ukuthi ngemva kokumemezela inombolo zakhe zocingo kwabangathanda ukuphathisa emsakazweni wonalo izolo, lukhona na uncedo aselutholile namuhla?
Maningi bangithimbile but khathesi akula lutho. Bangithembisile phela kuthi bazangithumezela. Umunye umuntu wani ungithumezele $10 kuphela.
I-$10 yangikhona wenzeni ngayo?
Angithenganga lutho. I-$10 khathesi iyathengani. Angithenganga lutho. Ikhona phakathi but angithenganga lutho.
Abanye abakufoneleyo bathe baza kuphathisa ngandlela bani?
Umunye wathi uzanginika imali, abanye bathi azanginika izimpahla, but asazi. Umunye wathi uzangithumezela next week umunye uthi uzangithumezele imali but bonke ukuthembisa kuphela sazi ukuthi bayanika or abaniki ikhona again inye i-organization imfonele ithi yona sizabona ukuthi sizayenza njani maybe sizabuya because bangibuzile inamba yaka-MP ngibanikile but asazi ukuthi bakhulume njani lo MP because I tried ukuthi maybe ngithinde u-MP but angingamtholi.
Imigwaqo yona iyahambeka yini alubana abenhlanganiso ezipha uncedo laba bethe bazama ukufika emzini wakho bazama ukufika esigabeni sakho bazeliphathisa?
Imigwaqo iright kakhulu amabhazi khathesi ayahamba konke konke kuyahamba khathesa izulu asisani last 2 weeks khathesi kungcono amabhazi ayahamba sibili.
Uyathi ukuthi kali lakho ukudla gogo liphila njani manje labo bonke laba imuli ezinhlanu zigcinileyo?
Bayathi wona nga ebusweni bayahamba-hamba nje ukudinga ama-pisi job and bayadla khonapha nxa obuya emini bayazilalele nje ukulala kuphela.
Nxa bekhona abalaleleyo njalo namuhla mazwi banongabatshiyela wona?
Nxa bakhona bayakwanisa uthi bazoniphathisa ngiyacela sibili bangiphathise siza kufa kuphela because ukudla kwakhona asilako. Inombolo zami zithi zona 0783 510 259. Ngizaphinda futhi 0783 510 259.
Unkosikazi Jane Bono isakhamuzi seChipinge sixoxela ekhona le eChipinge.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sivele nhlanhla yamaswazi lamhlanje sethekelelwe ngomfundisi uReverend Kenneth Mutata ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga ukwamukelwa lapha.
Ye, ungasichasisela ngohambo lwakho ulandeni kahle kahle eMelika.
Si hambele ukubabaza indaba eyokukhulumisana ehambela phambili lezinsuku eZimbabwe. AbaseAmerica bafuna ukuzwisisa ukuthi indaba le eyokukhulumisana indaba enjani. Kodwa sase sikhuluma futhi ngendaba enhlupho ephuma ku cyclone Idai le drought ekhona eZimbabwe. Kodwa bafuna ukuthi bazwisise ukuthi amabandla wona asebenza njani vele, ngoba amabandla kade sebenza ukusukela sisalwa impi yenkululeko. So bafuna ukuzwisisa ukuthi owakathesi injongo yomsebenzi esuyenzayo ngeyani. So ikho kade sixoxisana ndawo.
Aha, ukhuluma ngenda ngodaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla. Bathini kahle kahle bona abeMelika ngodaba lolu? Sibona ukuthi yebo ikhona imizamo yokuleta iZANU-PF le MDC lamanye amabandla aphikisayo ndawonye. Bayakwamukela yini lokho?
Bayakwamukela kakhulu, kodwa sibe sifuna ukuthi lathi sicecise ukuthi indaba yokukhulumisana ayisiyo indaba yeZANU-PF le MDC kuphela, ngoba thina sibona ukuthi indaba yokuxoxisana imele ibe indaba yamaZimbabweans onke. Kakhulu ama political parties amele abe khona, kodwa sifuna ukuthi labo abamabhizimusi, sifuna ukuthi abamabandla, sifuna ukuthi ama chiefs, ama war veterans, lamanye ama stakeholders ahlukene amele abe lesigaba sokuthi bona bengathini kule ndaba yokukhulumisana ngoba uma sisazo yakhe izwe eZimbabwe umuntu wonke amele abe le laye ukuthi uzoshoni ngendaba leyo leyo kuyakhe iZimbabwe
limqoto lelo mfundisi sikhangele udaba lwe cyclone ukhuluma ngokuthi ngolunye udaba eliluphathayo lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo ukuphathisa abantu beManicaland
indaba cyclone ayisiyo ndaba eyokuthi abantu balahlekelwe impahla izindlu izinto eziphandle kodwa abantu abaningi inhliziyo zabo zidabukile abanye basazo ukwazi ukuthi bazoqhubeka kanjani so silabo abafundisi esibabeke phansi eManicaland abasebethola i-training yokuyenza psychosocial support ukuthi basize abantu abazofuna ukuthi bayakhe impilo yabo kakutsha ababasize ngokuthi bakwamukele lokwayenzakala futhi bathi sizoqhubeka kanjani siye phambili kodwa kulezinye izinto ezizoqhubeka phambili ukuthi siyakhe isikolo siyakhe ama hospitals sisizana lohulumende ukuthi abantu laba bonke abamanikaland bakwazi ukuqala kakusha impilo yabo
mhm hayi siyabonga mfundisi sengathi inkosi ngalibusisa liqhubekele baphathisa abantu laba
siyabonga siyabonga mthukameli
Siyabonga kakhulu Reverend Kenneth Mtata ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches. Abe kanisile ya kobulawayo bathi sebemiseka kancane uhlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi kodwa bathi uzulu kumele aqhubeke elondoloza lawa manzi wasebenzisa ngonanzelelo kubika uAnastasia Ndlovu
Kusukela izolo ikhansili yedolobho lakobulawayo imile ukuvalela uzulu amanzi osekulethe injabulo kuzakhamizi zaleli dolobho. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngalokho.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi sesikhuphile iwater shedding esasifake ngoFebruary 2019 uqala umnyaka ukukhupha kwewater shedding iwater shedding sikakhumbula ukuvala kwamanzi ngoba sizama ukukontrola i-consumption so i-suspension esesiyenzile i-subject to i-consumption level isehla okwakathesi siyananzelela ukuthi abantu kumbe izakhamizi sisasebenzisa amanzi amaningi kakhulu Sifisa ukuthi ngaba amanzi ayehla kube le consumption e-125 megaliters per day. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi i-consumption ngelanga ifika 150 megaliters a day. So siyasicela njalo siyacebisa izakhamizi ukuthi asehlise nini amanzi esiwasebenzisayo ezindlini. Sicela izakhamizi ukuthi sibambane izandla ngoba singehluleka ukwehlisa i-consumption it means sifanele sibuyele futhi ku-water shedding
i-council iyethule njalo isilinganiso samanzi okumele asetshenziswe nguzulu ngelanga unkosikazi Mpofu uyabalisa ukuba abantu basebenzise amanzi anganani ngelanga
sizakhumbuza izakhamizi ama water allocations noma ama water rations ethu nxa uhlala ku-high densities sebabumbe endlini ese high density you are expected to use 450 liters per day in a low density houses ala ma cottage lama 7 quarters are given 650 liters per day ama residential flats with individual meters it's 400 liters per day ama residential flats with bulk meters it's 70% of average water period ending March 2017 lokhu kusho ukuthi wonke umuntu kobulawayo kufanele siyehlise amanzi esiwasebenzisayo ngoba singayekela i-consumption yethu itshengisa ukuthi khona amanzi esilawo azaphangisa ukwehla kakhulu emadamu.
Ikhansili ikhuthaze izakhamizi ukusebenzisa amanzi ngonanzelelo bengatheleli izivande ngempompi zokuthelezela ngama hose pipe njalo amanzi abawatshe ngawo bethelele ngawo izivande. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokulondolozwa kwemali ePublic Accounts Committee umnumzana Tendai Biti uthi bazaphuma logwalo olumumethe impumela yabakutholayo kuphenyo lwendlela uhulumende asebenzisa ngayo imali kaZulu. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuvela kobufakazi bobuqili kundlela imali kaZulu esetshenziswa ngayo emhlanganweni esithe yenziwa yikomitii leziphathamandla zengatsha lamakampani kahulumende. Ekhuluma emhlanganweni weZimbabwe IPSA namhlanje eHarare, uBiti uthe ugwalo lolu lumumethe ubuqili obenzakala kuhulumende.
We will be presenting our first report of the Public Accounts Committee in May. This will focus on the ministry.
Sizabe sisungula ugwalo lwakuqala olwePublic Accounts Committee ngenyanga kaMabasa. Ugwalo lolu luzabe lukhangelane logatsha lwezemali njalo izigangi zakhona zikhona lapha. UGeorge Gwamatanga, lo Accountant General, ulusizi ukuthi ugatsha lwezemali yilo oluphezulu kobugangi ukwedlula ezinye ingatsha zikahulumende.
Ingcweti kwezomnotho umnumzana Brian Kiwane uthi lolu gwalo luzanika uZulu ithuba lokuzibonela indlela imali yakhe esetshenziswa ngayo nguhulumende.
Indaba ade ikhulunywa ngu-Honorable Biti, mina ngibona luludaba oluqakathekile kakhulu ngoba ensukwini ezidlulileyo uhulumende kazanga azame nje ukuphuma egcekeni ukuthi asichasisele ukuthi imali thina esiyibhadalayo njengabahlali beZimbabwe iyabe isiyana ende lokuthi isebenza njani. Manje indaba ye-report le yimbona lilicaco elihle kakhulu ukuthi kusitshengise ukuthi imali zethu ziyabe sezihamba kanjani.
Kodwa umnumzana Daniel Muchema, umqondisi wezemali ugatsha lukahulumende, uthi imali abayithola kumthelo wokubili ekhulwini i-2% isebenza ekuthengeni imota ezithwala izigulane ezama-ambulances.
Takakolekta 98% above budget. In February, takakolekta 60% above budget. I don't have.
Sesivumelini njengogatsha lwezemali ukuthi kumali eseleyo kuleyo esasiyikhangelele izakuya ekuphathiseni uZulu. Leyo esasiyikhangelele izakuya kuzakhiwo, kodwa enye le eseleyo izakuya ekuthuthukiseni inhlangothi zemfundo lempilakahle kaZulu. Kodwa sizaqala ngokuthenga ama-ambulensi ayi-231 azakuya ndawo zonke zelizwe.
Omunye ohlaziya ngezenotho umnumzana Adolf Siziba uthi loba lumthelo uluhlelo oluhle lokuthi usetshenziswe ekuthengeni ama-ambulensi kubalulekile njalo ukuthi uhulumende abe segcekeni kuzo zonke inhlelo zakhe ukuze athembeke.
Ungaphumeli uZulu egcekeni kukahulumende kuze siphambanisele into eziningi, ikakhulu nxa sikhangela CDFDI, i-Foreign Direct Investment. Abantu abanye bafuna ukuletha imali zabo ukuthi bazosungula amabhizimusi elizweni ngenxa yokuthi uhulumende wethu yabe engethembeki. So kubalulekile ukuthi aphumele uZulu egcekeni ukuthi usebenzisa kanjani imali le ekaZulu.
Lokhu kuza ngemva kokuba inkampani eziningi zikahulumende zibikwa zisebenzisa imali ngendlela engasiyo elandiswe yisisekelo sombuso welizwe. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ libikwa lakweleta ibhiliyoni lamadola ngomnyaka odluleyo okungaziwa lidale lephalamende eliyilo elimele liphe imvumo yokukweleta kukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sihlaziya udaba lokuhlaselwa kwabo kuza izizalwane zakwele South Africa zisithi bazithathela imisebenzi kanti njalo bayizigangi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umhlangano wabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika abakhonza kubandla le-Seventh Day Adventist uqala kusasa eFlorida khonapha eMelika. Abesifazana laba sebabumba inhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Le nhlanganiso ibunjwe ngenhloso yokubuthanisa ndawonye omama abangamakholwa esiKristu ukuze bathole ithuba lokuhlaba ikhefu emsebenzini lasemulini bekhonza ukuzwa intshumayelo ukuthandaza ndawonye kanye lokucebisana ukuthuthukisa imuli zabo. Omunye wenkokheli yalenhlanganiso unkosikazi Rona Sibanda uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka oqala ekusasa uphele emhlaka 7.
Izawathi umhlangano wabo mama eNorth America waqaliswa ngabantu abavela eZimbabwe. Lanxa nje kathe somama bonke sebebuya akusakhetheli ukuthi ngubi. Umhlangano esiba lawo kanye ngomnyaka lapho sibuthana kona sonke njengabomama ikakhulu abavele eZimbabwe. Injongo yokubuthana kwethu ukufundisana ngezinto ezehlukeneyo. Abaningi bavela kubandla le-Seventh Day Adventist. Lanxa bekukhona abanye abangavele ebandleni le-Seventh Day Adventist. Aso mhlangano okhethayo nje wonke umuntu kodwa waqalwa ngomama abavela ebandleni le-Seventh Day Adventist. Siyahlangana kanye ngomnyaka.
Owalonyaka umhlangano ukhona nini njalo wenzelwa ngapi?
Owalonyaka umhlangano ukhona siwuqalisa mhlaka 4 April usiyaphetha mhlaka 7 April. Siyawenzela eTampa eFlorida endaweni ekhudumalayo enhle okumangalisayo okulama beach khona, so indawo enhle lapho siyakhona.
Livele liwenzela eTampa Florida kuphela kumbe liya kwezinye indawo?
Hayi, siyahamba endawana zonke. Siyaqala nje lonyaka ukuye eTampa, sake saba khona eTexas, eCincinnati, eOhio, Indiana, ngaphi la ngaphi siyasabalala nje. Lapho esicele khona indawo efaneleyo ukuba nasiqambi siyahamba kasikhele.
Kuyini okuyabe kusenzakala emhlanganweni lo?
Kulapho esidala khona umumo wokufundisana njengabomama. Ilizwe leli kwesinye isikhathi nxa sifika siyaphatheka ngemisebenzi. Siphatheka abanye yikufunda, abanye yimisebenzi, bese silahlekelwa ngezinye izinto. Sifuna ukubana singalahlekelwa lukholo lwethu ngokokuqala. So nxa sisiya emhlanganweni nalo ikuyavuselela ukholo lwethu. Besingalahlekelwa ngamasiko ethu. Siyabuyela ukuthi kanti vele ekhaya sasisenza njani ukuze izinto zethu ziphumelele. Siyakhumbuzana khonoko. Ukubana singalahlekelwa yubuntu bethu. Ukubana singalahlekelwa yibumama bethu. Sibuya ndawonye labantwana sifunde ezinye indlela mhlawumbe ezokuziphathisa. Siyakhuluma ngokwamabhizinisi, siyakhuluma ngokwemali, siyakhuluma ngokwemtshado, siyakhuluma ngento ezehlukeneyo eziningi ukuze sibumbe umuntu okuthiwa ngumama.
Bavela ngaphi abeza emhlanganweni walonyaka?
Basabalele bavela yonke indawo. Bavela lapha eAmerica kuma states ehlukeneyo, bavela eUK, kulabanye abantu abavela eCanada, kulomunye umuntu kumbe abanye abantu abazavela eAustralia, kulabanye abantu abazavela eZimbabwe khona kanye besize emhlanganweni.
Kuyini okungakhangelelwa ngababuya emhlanganweni walonyaka?
Indingimba yalonyaka ithi yona let go and let God. Yekela uthiyele uNkulunkulu kumbe luhlupho, kumbe ngumtshado ohluphayo, kumbe ngabantwana abahluphayo, ungabambeleli wena kuza kubulala. Yekela uNkulunkulu. So hambisa kuNkulunkulu. Emhlanganweni lapho okunye futhi sibuya sikufunde yikuba nasikhule kanjani. Kuba lesikhathi lapho sikhuleka khona kangaka, sikhulekelane, wonke muntu ubuya lohlupho lwakhe, abantu abanye abazalwane bamphathisa ukukhuleka. Kulapho sithwalelana khona imithwalo njengabomama.
Kona lonyaka eZimbabwe kube lenkemenkeme yengozi edalwe lizulu lesiphepho secyclone Idai. Lina njengamakholwa esiKristu liyenzani ukuphathisa labo abawele luhlupho?
Sashe sathi vele sisizwa ngohlupho. Suku zonke kwezinye isikhathi kwabanye abantu lapho endihlala khona ngo-5 a.m. abanye abantu kuyabe kungu-6, abanye abantu kungu-3 a.m. siyabuthana sikhuleke ukukhulekela abantu abayehlelwa lohlupho olungaka. Phezu kwakhonokho kasikhuleke kuphela singenzi lutho. Siyahlanganisa izimali, sikhuluma nje sisiye emhlanganweni, sihle salungisa ukubana sizabuthelela lokho esikubuthelelayo khona. Singakubuthelela sidinga omunye umuntu akuhambise oye ekhaya. Ikakhulu sikhangelela ukuthi abantu siyencedisa okwesibhedlela, siyencedisa abantu ngokudla, siyencedisa abantu ngezembatho, lokwehlukeneyo kungakho. So ilihlo lethu lukhona ngale nenhliziyo zethu zikhona ngale bantwini abangenelwa lohlupho olungako.
Abangakabuyi emhlanganweni wezawakhe bakhuthala.
Oh, nxa ungazwa uze, awukwazi ukukhuthala. Ngoba ukuthi ngixoxe ngezawakhe, ngiphelelise kangiwenelise, ilanga lingaze litshone. Woza kanye, sibone ukuthi awuzukuza futhi njalo umnyaka ozayo.
Unkosikazi Rona Spanda ngwenhlanganiso ye Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference bekhuluma ecingweni ilo Praxedis Jeremiah we Studio 7 ese Texas konapha eMelika. Uhulumende uthi kule mali engange $400 million aseyiveke eceleni ezasetshenziswa ekukhuphuleni iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngendaba zezisebenzi namuhla unkosikazi Sekayinzenza. Kodwa isiphathamandla lasenhlanganiso emela ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi incane kakhulu le mali njalo kayisoze ibancede ngalutho.
Ngenxa yokuba labo abasimele abakhamba phambili bakubone bona kufanele ukuthi sokuphambili basayine bavumelane lohulumende ukuthi kube yinto esiyiphiwayo ezakwenza ukuba kuthiwe iholo liyakhwela ngayo. Lokhela masi ukukhangele phosa ikholo lelala likhwela phosa nge-24% nje kuphela nxa uthi uyalikhangelisisa kuhle. Osokungangokuthi imali eya emuntwini ngamunye ngamunye kasimali ebabazekayo ayisimali engathenga izinto ezingaki. Mhlawumbe umuntu angathenga yebo kambe imbodlela zekukoyini kuphela ezilitshumi. Ibisiphelile yonke imali abe iphiwe. Ngendlela ke i-INS uyabuza lapha wena uthi sithini ngakho sithi sina imali kayeneli ngaye kusenza ngaye bangezelele imali bayiphinda kabili yona le i-400 million ukuze kuphose kusondelele kuzisebenza ukuthi lazo zithole ukuphila.
Liza kwenzani pho baba Ndlovu ngoba siyabona ukubana izinto phose zonke sezikhwelile kunsukwana nje lezi esanda kwedlula isinkwa ukudla impuphu amafutha ezimota amagesi lawakhangelela ukukhwela kuyini liza kwenza?
Sithe siqala ingxoxo sikhuluma sesibatshengisa thina ukuthi imali evele ezafunakala ngokukhangela kwethu bakutshaya bakwenza izama kodwa besibatshengisa ukuthi imali ngaye ikhwezwa ngokuphindekane ekhulwini 4 times ngaye bayebathi kaye ngu-4 ngaye siphose sisondele kulokho ebesekukhangelela. So siza kwenzani-ke? Sizabuyela futhi etafuleni siyexhumana. Nanku phela kuthiwe kugcizelelwa laphana ekuvumeleni kwathiwa sizavula njalo inkulumo sibonisane ukuthi siyangani. Pho-ke indlala kayilindeli ukuthi ibekelwe isikhathi ukuthi uzaze uyikhulume ngoJuni. Osokusilandela kathesi ukuthi sesizabuyela futhi kutebuli siyelika ukuthi hhayi lokale besikuvumile sisiyakugakela ngoJuni kukhanya kungathi kuyahamba. Khangelela ukuthi-ke uhulumende ozaba nakho ukuthi alalele lezo zikhalazo esizazinika zona.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weMelika namuhla wengeze imali aseyiphe eZimbabwe eqondane lokuphathisa abawelwe ingozi yezulu lesiphepho ngezigidi ezimbili lengxenye i$2.5 million. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.